Tagashira President weku Belarus muno muZimbabwe. President weku Belarus akanga afanotungamirirwa na Vice Prime Minister wake pamwe chete nevakawanda vanobva kuma business.
Imiwo segurukota rinoona nezvema industry manga muchisanganawo nani kubva kunyika.
Ini sa Minister of Industry and Commerce nangandine Minister of Industry and Commerce waikoko zvakare kuBelarus.
Pane musangano wamakaita nevema business wanga uri weyu uye wanga warongwa nani?
Kwanga kune yatinoti business forum yeve mabusiness emuno muZimbabwe pamwe chete neve kuBelarus. Wanga wakarongwa neZimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwean Industries pamwe chete nevamwe vakuru vakuru vemabusiness.
Kushanya kwemutungamiri weBelarus uyu kwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe uye zvinoratidze munyadzi zvekuchikidzana idzi?
Zvinotaridza kuti chinangwa chapresident vedu Dr. E.D. Mnangagwa chekuti vemabusiness vatange kushanda nemainvestor avo vari kubva kunze kwenyika kuita kuti Zimbabwe ibudirire. President vaMnangagwa vanogara vachitaura kuti Zimbabwe is open for business. Uye nyika ino ine upfumi hwakawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Kuagriculture, minda, mvura, ivhu rakanaka, zuva. Toendazve kuzvicherwa kumining, kuri kuti lithium, gold, platinum, zvese zviri muno. Asi chatinenge tichitarisira ndechekuti vekunze kwenyika vakaita fanika vekuBelarus vanouya voona nyika yedu vombva vati ivo tinoda kushanda nemi. Isu zvino tisi tinozoti huyai tishande tese.
Muri kuda kushanda nawo sei chaizvo?
Fanika isu vekuindustry tiri kuti tine leather kana kuti makanda ayo matehwe emombe. Anoda kuti matehwe emombe iwayo asukwe, agezwe, agadzirwe kuti agozokwanisa kana kusona handbag kana jira releather riya rinoiswa pamasofa. Zvese izvozvo zvinenge zvichida meshini yacho. Saka yeve kuBelarus vauya muno vamwe vari kutaura zvekuti toda kuti tigadzire zvematehwe iwaya tiite machira ematehwe. Vamwe vari kuti mune donje rakanaka muno muZimbabwe, tinoda zvino kuti tigozoya nemeshini yedu tigosona machira tiri muno.